Vachipindura mvunzo wavainge wabvunzwa padandemutandiro vakatenga gore rapera retwitter kuti Starlink yavo ichauya here kuAfrica, vaMusk vakati hongu, vachitova vakagadzirira kushanda munyika dzose dzavanenge vapiwa mvumo. Asi hapana kujeka kuti kambani iyi ichapiwa rezinesi here kana kuti kwete muZimbabwe. Munyori mukuru mubazi rezveumhizha mukufambiswa kwemashoko kana kuti ICT, Dr. Biola Chirume, vanoti kambani iyi haisati yave nerezinesi rekushanda muZimbabwe uye haisati yatotumira kana mapepa acho ekuti inoda rezinesi. Asi kambani iyi inoti padandemutande rayo masaisai ayo muZimbabwe semune dzimwe nyika muAfrica achange aveko gore rino. Nyanzvi munyaya dzezveumhizha mukufambiswa kwemashoko dzinoti zvinonetsa kuti hurumende dzakaita seZimbabwe dzinombodzima masaisai eInternet kana vanhu vachiratidzira dzitendere kushandiswa kwemasaisai eStarlink. Asi umhizha hwepamusorosoro hwekambani iyi hunoita kuti ishande hayo chero kwayada. Semuenzaniso, kambani iyi iri kushanda muIran pasina kutenderana nehurumende yenyika iyi iyo iri kudzima Internet kuti vanhu vasaratidzire. Mukuru wemisa Zimbabwe sangano rinorwira kodzero dzekufambiswa kwemashoko kusanganisira kushandiswa kweInternet pasina kumbonyikidzwa vatavani moyo vanoti kudzima Internet kuchikora kodzero dzevanhu.
Chaachijairire mudunhu reAfrica kuti vanhu kana vakuda kuenda kusarudzo vari muzvigaro vanomhanya kundodhingura madande mutande kuti vanhu vasashambadzire mashoko avo zvakakosha kune vanenge vachida kuti ashambadzirwe. Kwatiri tinotora zvikurusa nhunha idzi tichiti Zimbabwe haisi gotwe renyika dzepasi rose, nekuti inosungirwawo zvakare kubatirana pamwe chete nenyika dzepasi rose nezviga zvinoparwa pamusangano weAfrican Union kupfurukidza nekomisheni yayo inoti dandemutande ikodzero dzevanhu.
Vamwe vanotiwo
bumbiro remutemo rinoti pakodzero dzekutaura zvakasununguka nguva dzose, kuwana mashoko akasununguka nguva dzose nekuchengetedzwa kwawo yatinoti your privacy kuburikidza neSection 57, Section 61 neSection 62.
Kunze kwekuisa masaisai kuIran, Starlink yakaitawo zvimwe chetezvo kuUkraine mushure mekunge Russia yabomba magwenya eInternet. Hapana hapo kuwirirana kuti Starlink inokwanisa kuderedza mutengo here kana kuti kwete. Muongorori akazvimirira munyaya dzeumhizha hwekufambiswa kwemashoko vaFarai Mudzingwa vanoti zvinonetsa pari zvino kuziva kuti mutengo unenge wakamira sei.
Hatisati takuziva kuti paichava tanga kushanda muZimbabwe tine zvichiita mari kuti uwane dhishi racho rinozobata satellite internet, tine zvichiita mari pamwedzi wega wega kuti utenge internet access yacho. Saka zvinonetsa kuti tizive kuti mutengo wayo unenge wakaderera. Asi zvavari kutaura vari kuiunza vari kuti ivo ndo chinangwa chavo chekuti inofanira kunge yakachipa kupfuura zvimwe zvese zvangatichishandisa so far.
Asi vaSoul Kabweza avo vanoshanda nebepa nhau repadandemutande reTexim vanoti kuvepo kwemakambani akawanda kunogona kuderedza mutengo.
Zvikaitika izvozvi zvekuti vakwanisa kuisa internet iyi zvinobva zvaita kuti paite competition pamutengo, mitengo yobva yaderera. Kazhinji kacho ndo zvazvinoita.
Mashoko aya atsinirwa navamoyo.
Mukufamba kwedu nemukunzvera kwedu tinoona zvikurusa kuti madandemutande anowanzoreruka muhomwedzi wevanoshandisa kana pachinge pane huwandu hwevanhu vari kumapa.
Nevhenyuro yeReuters inoti Starlink inoda kuwanisa vanhu masaisai eInternet nemutengo wakaderera uye ichisvika kumaruwa. Masatellite eStarlink epasi pasi anoita madhora mazana matanhatu kana kuti $600 pasina mari yekutakura kana kuti shipping. Asi vaMusk vanoti chinangwa chavo ndechekuti vaderedze mutengo kusvika pamadhora zana nemakumi masere nemanomwe kana kuti $187. Pachitariswa makambani eInternet muZimbabwe anoti Liquid Home, Tel1, Utande neTelco, Starlink ndiyo ine mutengo uri pasi zvakanyanya pari zvino. Makambani emunyika aya ari kuunza masaisai eInternet achishandisa satellite uye munhu unofanirwa kuti uve nezvikwanisiro zvinosanganisira dhishi rakafanana nerekubata mifananidzo yeTV kuti ukwanise kuwana masaisai aya. Panyaya yeStarlink yekuti ichabatsira zvakanyanya vekumaruwa, vamudzingwa vati havaonise kuti kuveko kwekambani iyi kuchabatsira sezvo paine zvimhingamupinyi zvakanyanya.
vanhu vari munzvimbo idzi mukazvitarisisa vakawanda vacho havana magetsi, havana malaptop, havana mafoni, saka vanogona vasina need chaiyo yekuti vashandise Starlink. But zvinotaurwa nevanhu vanounza service yacho is yes, it will make it possible kuti inge ichiwanikwa Starlink iyi munzvimbo dzisingasvike maproviders agara ariko.
Taedza kunzwa kubva kumukuru wePostal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe vaGift Machengete kuti urongwa hwekuuya kweStarlink muZimbabwe hwasvika papi, asi vange vasati vapindura mibvunzo yavange vavimbisa kupindura. MuAfrica, nyika dzakatopa kambani yeStarlink maresinesi dzinosanganisira Malawi, Nigeria neMozambique. Parizvino nyika 45 dziri kushandisa masaisai eInternet eStarlink. Nyika idzi dzinosanganisira America, Canada, Australia, New Zealand, Denmark, France neUnited Kingdom. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.